ndini ni Marvelous mtanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri nyamavuvu 8 2017. Vashandi vya kuminda yenzimbe kulove utmudunu re mashingo vochikira kurasikirwa nemabasa zvichitevera mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vanhu vatore minda yenzimbe. Dare reparamende muSouth Africa rovota pamusoro pekuti richine chivimbo here nemutungamiri wenyika vaJacob Zuma kana kuti kwete. Vemabhizimisi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisira zvemaindustry chete senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8pm nasi tiri kutarisa zviri kuitika mumapato ezvematongerwo enyika munyaya yezvipoka zvipoka uye kuti zvinosiya nyika papi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am no 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tichange tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga mungave muri mumapato kana iyo yakaitika pakati pemapurisa nemasoja. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvinywa pakanzi like.